Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maaniru wa kanaka wa tereri, tinosangana zvakare maaniru wa nasi, uri musi wesvondo chikumi 25, 2023. Makatirira ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, tamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vanoti vasevhi akasukuwere vakangopinda munyika vachakandwa mujeri. VeZANU-PF neTRIPC vosimbaradza urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dza 2023. Murwere wekurapa moyo papa Renyatwa Hospital anonzi ave kunzwa zviri nani. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vanoti vasevhi akasukuwere avo vaimbova gurukota vari nhengo yeZANU-PF vakagopinda munyika vachasungwa. Vakasukuwere vakanyoresa kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika uye vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti havasi kutya kukandwa mujeri vakadzokera kumba vachibva kuSouth Africa uko vari kugara. Taedza kubata vakasukuwere nhasi kuti tinzwe divi ravo panyaya yekuti vachakandwa mujeri asi nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaMutsvangwa.
Atina zviroto mupfungwa medu, atina mekaya dzimaziso medu, atina zvakabvara donje munzeve, tinotesera musangano weZANU-PF kwawakabva, ndosaka takahwira hondo, atina dreamers, ndosaka takabvisa iye ari kurota South Africa ukoko. Kana aine zvivinda aida kutumira tsamba registration, pinda muZimbabwe. Tobotanga kudira newe nemapurisa nemhosva dzake, tobotanga kudira nenyaya nemhosva dzake dzaakaita sezvinomwirwa kuamerica.
Vakasungwa hazvizoratidze sekuti muri kutya here kuti vapinde mudare.
Hakuna zvinotaura kuti kana uri kanduri muniform yocriminal department, no constitutional provision for immunity of candidates from criminal liability. Avopinda tione ibodira nenyaya idzodzo akagafunga zvekuita candidate. Mbavha haibvumidzwi mutemo unotaura kuti mbavha hadzibvumidzwi kuita macontestants.
Mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Mapato maviri akanyoresa vanhu vakawanda kuti vakwikwidze musarudzo dzemusi wa 23 Nyamavhuvhu anoti reZANU-PF nere Citizens Coalition for Change kana kuti TRIPC ari kuendera mberi achitsvaga rutsigiro zvakasimba. Asi vamwe vapfumbamwe vakanyoresa kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasati vanyatsoparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro zviri pamutemo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakakundwa musarudzo dzemuManicaland nemutungamiri webato reTRIPC vaNelson Chamisa nezuro vainge vari mudunhu iri kuChipinge. VaMnangagwa vakaudza zviri zvevanhu zvakapinda pagungano iri pamutema High School kuti vanhu vanofanira kuvhotera bato ravo kuti vachengetedze nhaka yavo.
Vapaimwe pati muno munyika yeZimbabwe nenharaundo yokusunungura nyika dziriko mapati ari muno ane nharaundo yekutengesa.
mutauri webato iriva Chris Mutangwa vauza Studio 7 kuti vaidawo kuremekedza mutungamiriri wekutanga webato ravo Reverend Ndavaningi Stole avo vakapiwa chiremerera chegamba kwapera makore anoda kusvika makumi maviri nematatu vashaya vakanzi havasi gamba renyika nebato iri rakazodududza patavabvunza kuti hazvizvongoda kutsvaga rutsigiro here vamutsvango vati hapana chakaipa kuita izvozvo
kosvekodzerwa vanhu vekuchipinge vari kuzimbabwe ndokune magamba futi mazhinji ekutanga ndiri kutora ihwo ndiri kutanga isu patakazoenda taana adiki 1975 takabatana nevazhinji vekuchipinge ndokwaipinda vanhu vazhinji vachiuya kuno kumusha hapana vanhu vakazorwa uno mukati vamwe vasikapfuure nekumanika rende zvichisanganisa nekuchipinge saka zvine kodzero kuendazve kune vanhu magamba ehondo vanhu vakazidza hondo mushure mavatsamura mashere vasungura muzambiki uchino vatenda uchiti ndigoorei tichasaa ipapo ndokugona kaikoto
vachitaurawo pagungano iri vamunangagwa vakadzokera pamashoko avo avanogara vachitaura ekuti zvirango zvavakatemerwa hazvisi kuzovakanganisa kutungamira nyika
ZANU-PF is unstoppable. ZANU-PF icharamba ichitonga igotonga ichimbotonga vamwe vachimbomashuka vachimbomashuka isu tichimbotonga
asi vakatemera zvirango izvi vakaita sehurumende yeamerica vanoti zvakatemerwa nenyaya yekuti vamunangagwa vanotonga nedemo uye kuita uori vamunangagwa vakatiwo vanofanira kupiwa mukana wekuramba vachitonga vachiti kubvira pavakakunda musarudzo dza2018 hurumende yavo yavandudza upfumi nemagariro evanhu munyika kuburikidza nezvivakwa asi havana kutaura pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe neuori vachamirira kuwadzana East musarudzo vatelmi majavhi vanoti vamunangagwa vakavapa gwara rekukunda musarudzo
negwara ratapiwa napurezidendi wedu idi munangagwa kuti tifambe naro ndo gwara ratichatedzera sevana vemusangano wezanupiwa tisina zvakaita zvatichaida kuwedzera asi tiri kutedzera gwara iroro ndo richatisvitsa pakuti tikwanisonge tiwana 6 million votes dzinodiwa napurezidendi
asi vachamirira bato recitizens coalition for change mukuwadzana east vacharlton wende vaudza studio 7 kuti hapana chingaite kuti vanhu vavhotere zanupf munzvimbo iyi uye vachakunda zvine mutsindo musarudzo
mukuwadzana takatokunda kare kuwadzana sekuziva kwenyu hamuna zanu pamaelection akapera vakatadza kusvika kana 2000 izvezvi hatigovaona havakwanisi kukambena akanga ariko nefriday aida kupa vanhu matisheti vanhu vanenge vachitotiza matisheti avo
mutauri webato rinopikisa recitizens coalition for change advocate fadzai mahere vaudza studio 7 kuti bato ravo ratangawo kutsvaga rutsigiro uye vachakunda musarudzo nhasi mutungamiri webato iri ange ari kusouth africa achitaura nezvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika iyi mutevedzeri wemutauri webato iri vaostalo siziva vataura nezvinangwa zvavo
nhasi tanga tiri mujohannesburg patanga tichikurukura nemazimbabwens panyaya yesarudzo zviri kuuya ichidhiskasa 3 objectives chekutanga nyaya yekuti mazimbabwens auye kumusha kuzokunda chechitaviri takadhiskasa nyaya yekuti vari mudiaspora vese vanogona kuti vaadopte mapolling stations zvikuru sei kumaruzevha nekumamusha munoziziva kuti ichahwina zvine mutsindo asi nyaya yekudifenda vote inenge iri nyaya yakakosha chechitatu chataura nyaya yekuti vanhu vese vagone kuziva kuti vanofanira kuuya kumusha vane kusapota strav so ndo zvinhu zvitatu zvatachidhiskasa izvinenge zviri papolisi yedu yediaspora yatinenge tiita maask and task
pane vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu vakanyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa musi wa23 nyamavhuvhu uye zanupf inotarisira kuwana mavhoti mamiriyoni matanhatu ndakamirira studio 7 kuchipinge ndini Godwin Mangudya
Murwere akabviwa moyo svondo rapera nemusi wechina kuchipatara chepari renyatwa muzvare Blessing Bonda anonzi ave kunzwa zviri nani nyika yainge yapedzisira kuvhiya munhu moyo mugore ra2018 nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita semishonga nemichina. Asi vari kutungamira urongwa hwekuvhiya vanhu moyo uye vakatungamira chirongwa chekuvhiyawo moyo waBlessing Bonda vari nyanzvi munyadzi zvemoyo Dr. Simukai Machawira vaudza Studio 7 kuti ivo nechikwata chavo vari kufara kuti muzvare Bonda vave kunzwa zviri nani vari muchipatara. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Murwere wedu watakavhiya ari kuita zvakanaka chose. Ipo zvino tingati zvinhu zvizhinji ava kukwanisa kuzviitira oga. Takamubvisa pamamishinzi anomubatsira kufema, tikabvisa mushonga yese yanga ichibatsira moyo zvokuti iko zvino zvaanozvifambira kuzvigarira. Takutotarisira kuti mangwana anenge ava muwati achikwanisa kuzviitira zvinhu zvake zvizhinji. Tine zvimwe zvatiringotarira zvekuti tikangogutsikana kuda pachitatu kana china anenge oenda kumbaa.
Mukatudza kuti makazotora maawa mangani muchivhiya murwere uyu?
Tingati zvakatitorera about 6 to 7 hours. Tingati kutora nguva refu kudai inhau yokuti taatichitanga kwapfuura makore akati wandei tisati taita maoperation awo. Asi chatinonyanya kuda kutenda ndechokuti takakwanisa kuita maoperation aya. Infact takakwanisa kuita operation tingori vanhu vemuZimbabwe chete. Vanhu kubva vanoita maoperation, vanoita perfusion, chivese vanhu vanga vangorimo muno munyika. Zvokuti tingati iyoyo itariro yatinenge tinayo yakanaka yekuti isusu vana vemuno muZimbabwe tokwanisa kuzviitira zvinhu zvedu tega.
Tichitarisawo panguva inotorwa nemurwere kubva paanovhiyiwa nepaanonzi chienda kumba, panowanzotora nguva yakareba sei?
Tingati vazhinji varwere vedu zvine zvichitora svondo zvichienda mberi. Nekuti zvinoitika ndezvokuti murwere tikamuita operation anomboenda muintensive care unit. Ari muintensive care unit akaimprova obva muintensive care oenda muhigh care unit, azobva muhigh care unit ozoenda kuwani.
Avo vanga vari Dr. Simukai Machawira vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwi vechikwata chemuRussia cheWagner vakambopandukira vatungamiri vemauto emuRussia nezuro vakatanga kubuda muguta riri kuchamhembe kwenyika iyi reRostov-on-Don nezuro manheru. Mutungamiri weWagner vaPrezheni Prigovin vakati mauto avo ainge ave pedyo ainge ave pedyo nekusvika muMoscow akazodududza nekuda kwekuti ainge asingadi kudeura ropa. VaPrigozhin vanonzi vachaenda muupoteri kuBelarus mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi aita hurukuro navo nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. vaPutin vaimbenge vati vaPrigozhin vaizorangwa semunhu ainge ada kupandukira hurumende. Makateerera ku Studio 7 kana muchida kunzwa nau dzechokwadi teerai Studio 7 pamasaisa yanoti 909 AM 6175 7255 pa shortwave.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tina
okay ini ndinozi Saint Farai Kupfuwa ndiri chief executive officer we Young Miners Foundation.
Vakupfuwa ndezvipi zvirongwa zvamuri kuitawo iwo mazuva anaya kusimudzira vechidiki?
Mazuva ano ku Young Miners Foundation takatarura zvirongwa zvakati wandei zvekudzidzisa nekukurudzira vechiduku vanoita zvekuchera kuti vazviite zviri formalized kati nemazvo zvakare zvive zvinhu zviri zvejestadi zvinobatsira ivo zvichibatsirawo nyika zvakare zvichibatsira nzvimbo dzai dzavanenge vachitira kuti mahost communities. Mining industry inoita kuti mari yakawanda tingati capital intensive, asi takatirakutarura zvirongwa zvinoita kuti vechidiku varerukirwe kuti vawane mapindiro mumabasa ekuchera.
Mungatsanangura
number one tangatita tine kuti maYoung Miners Field Day. Mafield Day taimaziva ari kuagriculture kufarming, painongedzegwa uyo agona kurima munharaunda potedzwa vanhu vemudhuzi vachizodzidzikana vachigoka moto nerudzivo kuti kurima kukanaka kunoitwa sei. Kaa takazotora concept iyoyo tikaiisa kumining. Saka tinoidentifya wochi.
Saka icho chirongwa chenyu ichi chekuenda kune vanenge vagona kana kuti mafield trip aya chakatambirwa sei?
Mafield J aya ari kutambidza zvine mutsindo. Takachitarira kumabelelent not ndokwatakatira kuwana kwatakanokuwana umwe emaina wechidoko ari kugona kuita pamine pake tikadere zvamakurukota ehurumende akauya veminister of mines and mining development, tikadedzawo maprovincial minister vemadevelopment not nemakey stakeholders sem mining nevamine maYoung Miners emunzvimbo akauya akatikata zvara kadaka tipo vanhu vakadzidza paine maexhibition tikabvako ndokunochita zvakare kumasvingo yataiti Young Women Miners Day. Asi katakangozendanira nekungoti iri yevechidzimai vechidiki kuzvakare tadzidzisane vhiki rapera tanga tiri kumidlands kumberengwa zvakare kwaka kukaungana vechidoko vakawanda vanoita zvemining apa tichipanina maawards ekuti taitenderazve 13 times yekari yedu Young Miners Foundation. Criteria yatinosenza kuva kuti uyu ari kugona nekurudzangu notaita productivity kuti zvaari kuprojekta rigoridhe raari kuenda kugeti gold refinery rakawanda sei ende uye akutedza here mitemo yeenvironment pakushanda kwake sesiti iri kuonekwa here zvakarewo toongororawo kuti infrastructure iripo michina iripo ndeyechizvino zvino here iri kushandapo nekuti tiri mu-21st century kuti tasaireruke zvakare tabva kutange michina yezvino zvino. Sakai tinongorora kuti munhu ari kuti achichera pakomba kekuchera zvakare achiposesa ipapo potepose achitori nebhoya rake achikombita value chain yemining ndopati kuti iyi mine iyi yave estandard mine nekuti kubva 1980 mamines akabva kusmall kuenda kumedium scale kana kularge scale watinoziva mashoma shoma small has been small medium medium large large.
Ndeapi mamwe matunhu amuri kutarisira kuenda?
Tikabe tichibva izvozvo kwatabva kumidlands takuenda kumatsouth yomatsouth manikaleni zvomanikaleni macsender tingotenderera tingoidentifya vari kuita zvakanaka zvakare zvinopawo mukana wekudeedza capital kataidentifya mine yakadaro tikaipawo publicity zvinozoitawo kuti tinova vana kuinvesta vanoona kuti iyo mine ndasikazoti kune mine yakadaro izvozvo kwatakabvawo kumukomaaa manewspaper nezvenge yakaitika iyoyo kwabva kwatsamuka kuti tasikazoti kune mine yakanaka kudai tingasangana nemunhu utetibetsane naye. Saka chirongwa ichi chekugashirika ine chikodza ndi tingasimudze upenyu hwavanhu mine tiasimudze mapozisi kuti ave more formalized and professional.
Muri kushandawo sei nehurumende nemamwe mabhanga aya anokweretisa mari? Muri kuwana rutsigiro rwakakwana here?
Hurumende pachayo zvayo yanga ichiidza kuti ititsigire, asi kunyaya jemariyo tinoona kuti ine kuda kupinga chitere negwei kuti ngatibetsirawo nezvemari kuti ine matambudziko ayo asi ariko mabanks akusara kuda kuuya kuti ahwise nyaya yekuti mabanki kudhara aitya kuti aise mari kusmall profit mani yanoiti iri it's high risk enterprise inorisa kuti mari kana kapinda kana chikapi pamwe mari kazara munoiita asi kuti isusiya rwaina solution takagadzira mamodel anoita kuti izvoni tikwanise kuti tichengetedze mari yaindekswa zvakare iyo mine ichisimukawo mamodels vatikati vakadhamise pamwe tiyonyamwe vakaenda kuchikoro vamakatibva kumabhenki kuti create mamodels anochengetedza mari samabhenki ari kuuya vakatoa kutaurira navo ana ZB bankiwo ana Stanbikava neduo bhenkini remayouth inonzi Empower Bank tiri kutaurirana kusati paita ako chibatwa chiripo
aiwa tinokutendai vakupfuva nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
maitaba
manga makateerera kubva kuna mukoma Pain Farai kupfuva vanotungamira sangano reYoung Indigenous Miners Foundation aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Hawande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum. Asi tiri kuda kuti timbodzokorora chimwe chirongwa sezvo vamwe vateereri vati tiite sekudaro.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Makadi niko zvara nhasi vateereri zvechitendero zvine mibvunzo yakawanda asizve tsananguro dziripo nguva dzose. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatiwei mubvunzo uyu.
Makadiko mushamarari, inini ndinoda kumubvunzo kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church yekupinda musoro wangu watenderera nenyaya dzemachechi. Plus mufundisi wanenge aisanangura wacho vandoudzawo zvikonzero zvacho kuti isei muchiti iyoyi ndiyo chechi the right church yekupinda. Nokuti vamwe vanoti vakadzidza vakawanda, vamwe vanoti hativerenge bhaibheri, vamwe vanoti kana usina mari mufundisi awo yekumba kwako. Saka musoro wangu watenderera nenyaya dzemachechi idzo. Saka please ndokumbirawo mhinduro kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church to belong to.
Amai tinotenda nemubvunzo wenyu. Kuti batsirane mubvunzo uyu tina mufundisi Gladman Kapfumvute. Mufundisi makadiniko? Houno mubvunzo wandinoti unokosha zvikuru, vazhinji vanoda kuhwisisa. Batsirai vateereri vedu mufundisi Kapfumvute.
Makadini hama muna Kristu, ndinotenda kuva nemukana wekupindura mubvunzo wenyu unoti ndingaziva senyi kuti iyi ndiyo chechi chaiyo yekupinda. Makabvunza mubvunzo unokosha kwazvo. Mukuupindura, chinhu chekutanga tinode kuti tizive kuti chechi chinyi.
Mufundisi Kapfumvute, chinonzi chechi chiiko?
Chechi munhu umwe chete anotenda kuna Jesu, kana kuti vanhu vanonga vanotenda kuna Jesu ndiyo chechi. Mutsauko ndewokuti kune vamweni vanhu vamwe vanosungana vasingatendi kuna Jesu. Ngatimbotora maMoslems, vanosungana vachitenda kuna Mwari kubudikidza ndiMuhammad. Saka ndo mutsauko uripo pakati pemaMoslems nesimaKristu. Saka church ndo mukupfupisa ndo tsananguro yendingapa. Chechipiri mukutsanangura, church handi chiwako. Chiwako chinosongana maKristu inozi church building. Saka church ndimi imimi emudikani mutori church. Maungana maakuzi church zvakare, muri maKristu anotenda kuna Jesu. Ngatichenda pamberi. Kune anozi madenominations kufanana ne Roman Catholic, Anglican, Methodist, Apostolic, Mazion. Ama denominations awo masangano ano emaKristu. Saka ndo pane mubvunzo wenyu zvakare kuti ino mochipinda ipi, nekuti dzese dzinokonise kuti tinodaira muna Jesu. Saka ndodaira kuti mubvunzo wenyu ndokuti ndochipinda ipi. Makatotaura kare kuti munoona kuine imwe inobvumira varume kurora vakadzi vakawanda. Saka inini ndofunga kuti zano rinenge kupai ngere kutapedza kutsanangura kuti chechi chini ngere kuti chinoita kuti vanhu vazwane ma denominations ngeche pamusana pema doctrines dzidziso nemarudaiwo saka endai kuchechi pindai muchechi ine zviro zvemunowirirana nazvo mukudaira nemarudzidziso emunowirirana nawo ndo pendinga kuzano rinenge kupai kuti endai kuchechi ine marudzidziso anowirirana naKristu nemarudaira anowirirana naKristu doctrine ine chekuita naKristu nemarudairo ane chekuita naKristu zvakare endai kuchechi yakamira zvakasimba paBhaibhuri ndo chechi inenge kuti muende
tinokutendai zvikuru Reverend Kapfumvute tinoimba kuti mutereri wedu agutsikana nemhinduro yenyu
Mazvita Mwari vakukomborerei pamuchatsvaka chechi kupinda. Zvakanaka ibabai.
Mazviwira moga vatereri, chechi hachisi chivakwa kana mudhuri. Chechi ndiwe munhu anotenda kuna Jesu. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunodavo kudetsera vamwe vedu nazvo, tumirai maaudio enyu. Panamba dzezve chitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti ngatishonganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezve chitendero
Taiwa vatereri mazvinzwira zvaangazvitaurwa namufundisi apo tinoda kuti kana paine vari kuda kutaura nezvenyaya izvakare motumira mashoko enyu kana mubvunzo kana zvamunofunga panhamba dzapiwa namukoma tanonoka wande tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Zimbabwe iyo isati yakundwa mitambo mitatu yadarika makwikwi International Cricket World Cup qualifier iri kutarisirwa kutamba neAmerica mangwana kuHarare Sports Club. America ina kukunda kana mutambo mumwe chete zvavo kumakwikwi aya kusvika parizvino. Zimbabwe yatopinda muchikamu chechipiri kana kuti chinonzi Super 6 ine mapoints mana. Dzimwe nyika dzapinda muSuper 6 dzinoti Netherlands, West Indies, Sri Lanka, Scotland uye imwe iri kutarisirwa kupinda iOman. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutauriri webato riri kutonga reZANU PF vaChris Mutsvangwa vari kuyambira vaimbova gurukota rehurumende uye vaivawo nhengo yebato reZANU PF vaSevia Kasukuwere avo vari kuSouth Africa kuti vakangopinda munyika vachasungwa. Asi vakasukuwere vakaudza vatori venhau kuti havasi kutya Jerry nekudaro vachaenda kuZimbabwe kuti vanotanga kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa musi wa23 nyamavhuvhu. VeZANU PF neCCC vosimbaradza urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dza2023. VeZANU PF vainge vari kuChipinge neZuro uye veCCC vari kuSouth Africa vachitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Murwere wekurapwa chirwere chemoyo akavhiiwa pachipatara cheParirenyatwa muHarare. Anonzi nachiremba akatungamira urongwa uhu ave kunzwa zviri nani. Vatereri, kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokonekai nemfaro ndichiti murare zvakanaka ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Iko zvino ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.